Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kurume 7 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Muzvare Linda Masarira vanotongerwa kupika kwemwedzi gumi nemisere vachibva havo kumba kwavo.
Bato reTransform Zimbabwe roronga kuendesa hurumende yeZANU-PF kumatare eSADC richinyunyuta nemabatirwo ari kuitwa urongwa hwekutenga michina yekunyoresa vavhoti yechizvino-zvino.
Madzimai ekumanikaland obatsirikana nechirongwa chekuchengeta pamwe nekukweretesana mari mumatunhu avagere.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Murwiri wekodzero dzevanhu uye ari mutungamiri wesangano remadzimai ari munyaya dzezvematongerwo enyika reZimbabwe Women in Politics Alliance kana kuti ZWIPA, muzvare Linda Masarira vatongerwa kugara mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva pakuratidzira kwakaitwa gore rapera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Dare raMajor Street rekumbare muno muHarare nhasi ratura mutongo wekuti muzvare Masarira vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mushure mekubatwa nemhosva yekukanganisa kufamba kwevanhu nemotokari kwavanonzi vakakonzeresa pakuratidzira kwakaitwa gore rapera mumusha weMufakose pakaramwa veruzhinji mabasa kwemazuva maviri. Asi mumwe mwedzi minomwe yasendekwa parutivi vachinzi vasapare mhosva yakadai zvakare mukati memakore mashanu ari kutevera. Dare rati pamwedzi gumi nemumwe yasara zvare Masarira vanogona kuipika kana kuti vanoshanda pachena pamaobra clinic kubva na8 dzemangwanani kusvika na4 dzemasikati kwemasvondo gumi nemaviri. Muzvare Masarira avo vasarudza kunoshanda pachena sezvaturwa nedare vaudza Studio 7 kuti vachapikisa kubatwa kwavo nemhosva pamwe nemutongo uyu vachiti paitwa chavati chitororo pakutongwa kwenyaya yavo. Muzvare Masarira vakasungwa zvichitevera kuratidzira kwakaitika muna chikunguru gore rapera mushure mekuramwa mabasa kwemazuva maviri kwakakurudzirwa nemasangano akaita se#ThisFlag pamwe netajamuka. Mune imwewo nyaya, vamwe vadzidzisi mune zvimwe zvikoro muHarare nekune dzimwe nzvimbo dziri kumaruwa vaswera vasiri kudzidzisa vana zvichitevera kuramwa mabasa kwakaitwa nevadzidzisi nezuro avo vaida kuti hurumende vabhadhare mari dzavo dzemabhonasi egore rapera. Kunyange hazvo vamiriri vevashandi vehurumende vakabvumirana nehurumende nezuro kuti mari iyi ichatanga kubhadharwa kubva mwedzi unouya zvichienda mberi, vamwe vadzidzisi vataura neStudio 7 vati vakamirira kuti vanzwe shoko rinobva kuvatungamiriri vavo vasati vadzokera pabasa. Aobet Masaraure avo vanotungamirira sangano revadzidzisi vekumaruwa vati pari zvino nhengo dzavo dzinofanira kudzokera kumabasa dzakamirira kuona kuti hurumende ichazadzisa here zvayakavimbisa mumusangano wanezuro. Vati chimwe chinonetsa kusvika kwemashoko kunhengo dziri kumaruwa zvikuru sei munzvimbo dzakanyanyosaririra. Zvichakadaro munyori mubazi rezveutano vaGerald Gwinji vaburitsa mashoko ekuti madhokotera ese akaramwa mabasa kwemasvondo maviri apfuura haasi kuzobhadharwa pamazuva avasina kushanda vachiramwa mabasa. Vana chiremba ava vakadzokera kumabasa mukupera kwesvondo zvichitevera chikumbiro chakaitwa negurukota rezveutano vaDavid Parirenyatwa zvichitevera kuita murakatira kwakanga kuita varwere muzvipatara. Hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvichemo zvavana chiremba ava. Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiriri weZimbabwe Hospital Doctors Association vaEdgar Munetsi kuti nzwe divi ravo padanho ratorwa nehurumende iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vanoti bato ravo riri kuronga kukwirira hurumende yeZANU-PF kusangano reSADC zvichitevera kutora kwayakaita kubva kuUNDP urongwa hwekutengwa kwemichina yebiometric voter registration ichashandiswa mukunyoreswa kwevanhu musarudzo dza2018. VaNgaruvume vanoti serimwe remapato anopikisa vanofunga kuti ZANU-PF ine chitsotsi chairi kuda kuita nekutora kwayo urongwa uhu. Vanoti bato ravo riri mushishi kuunganidza masignature evanhu kuti vagozosvitsa gwaro ravo renyunyuto kuSADC. Vanotiwo kunyange hazvo Zimbabwe Electoral Commission isati yave nemichina yekuvhotesa iyi, ivo sebato vakatotanga kupa vanhu dzidziso pamusoro penzira itsva yekuvhota iyi kuitira kuti panozotanga Zeki kuita basa rayo veruzhinji vanenge vaino ruzivo nechekare. Zeki yakazivisawo kuti kambani ichawanisa nyika michina yekuvhotesa iyi ichazivikanwa musi wa20 mwedzi uno. Ngatinzwei hurukuru yataita navaNgaruvume.
Ichokwadi vakandemiri, bato redu reTransform Zimbabwe harisi kuwirirana zvachose nezviri kuronge hurumende. Yakatendeuka mushure mekunge tawirirana semastakeholders paprocess yekuti makits awanikwe. Saka isusu seTransform Zimbabwe tiri kuona kuti ndoo patotangire chitsotsi chekubiridzire sarudzo ya2018. Saka tiri kurambirana nazvo zvakanyanya. Saka tine mastrategy akasiyana-siyana aitaronga kuti tirwisane navo. Yekutanga ndeyekuti tiri kushanda nevanhu vemuZimbabwe chaivo chaivo kuti tiwirirane kuti toita sei nekuda kwazvo. Saka tiri kubatana nemamapato ematongerwo enyika anopikisa kuti tiite demonstration kana kuratidzira patiri kuita muna Machi muno pakurapikisana nehurumende neuropa hwayo ihwohwo. Chechipiri, tiri kuti hatichibedzi kuzodemonstrata nekushandidzana nevanhu bedzi. Takanyora futi petition yatiri kusainise vanhu yatiri kuenda naye kuSADC. Saka tiri kunyore petition yatiri kuzoenda naye tichitenderera kunyika dzemuSADC tichivaudza nekuvazivisa nezvekusawirirana kwetu nehurumende yeZimbabwe paurongwa hwayaita kutanga kuda kutibiridzire sarudzo.
Zvii zvamunotarisira kuti nyika dzemuSADC dzizoita pamusoro penyaya iyoyi tichiona kuti Zimbabwe inyika yakazvimirira inogona kuita madiro ajo jina?
Kunyange Zimbabwe iri nyika yakazvimirira yoga, but maringe nesarudzo pane framework kana maguidelines anowirirwana nenyika dzemuSADC mafambisirwo anezvesarudzo. Saka Zimbabwe yakatoise signature yayo ipapo, takatoisa senyika signature kumaguidelines iwayo. Saka isusu zvatirikutarisira kuti SADC iite ndezvekuti ngaite pressure kuZimbabwe government kuti idzokere pachirongwa nechibvumirano chemastakeholders.
Tinoonawo zvakare kuti bato renyu riri kuitawo dzidziso pamusoro paiyo nzira itsva yekuvhota nayo iyoyi. Muri kuzvifambisawo sei?
Isusu tiri kuti vanhu ngavafane vazviziva, vagadzire mapepa anodiwa kuitira zvazoziviswa kuzvichiuyai munyore sekuvhota. Vanhu vanonga vane mapepa ava anodiwa kuti vanyore sekuvhota ndezvevanhu vakuzozviziva togadzirira.
Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari parunare muHarare neStudio 7.
Mushure mekumbokandirana makobvu nematete kwemwedzi yakawanda, hurumende yakazotenderana nevashandi vayo nezuro kuti yave kuzobhadhara mari dzemabonus egore rapera. Asi, mari iyi ichabva kupi chaizvo? Iyi ndiyo yave gangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kugurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa. VaChinamasa gore rapera vainge vambotsika madziro kuti hapana mari yebhonasi yaizopiwa vashandi, asi vakabva vazvikanda mukanwa mamupere sezvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati mushandi anofanira kubhadharwa mari dzebhonasi. Gurukota rinoona nezvevashandi vehurumende amai Priska Mupfumira vaudza Studio 7 kuti mari iyi ichawanikwa uye vashandi havafaniri kubatira havo hana mumaoko.
Tikuziva kuti takamanikidzika panyemai. Takabvira tataura kuti vashandi tichazovapa kana tamobhilaiza mari resizi. kati kuti ate cash reserve to staga atikwanise kuapa 1 month takatakati vamwe tichavapa tanga kupera kwa April vamwe tezvapa kupera kwa May vamwe tovapa kupera kwa June and the last group tovapa muna August sehurumende inotarisira uye takaimbiswa Minister of Finance kuti kana tastaga kudaro we can afford to mobilize our resources to make sure kuti tapa vashandi
asi vaimbova gurukota runa nezveupfumi uye vave kutungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vanoti hurumende ichamanikidzwa kudinda mari nekuti zvinhu pari zvino hazvina kumira zvakanaka
chatopo apa ndechekuti vana vana mari so what they are going to do is that vachange vachitoprinda mari vatotanga kutoprinda mabonds because hakuna kumbe kwarikuwana mari because 97% yemari yavari kuenda yagara ichienda kumasalaries masalaries acho ari kunonoka kuuya so they are basically confirming kuti vachange vachiprinda mari and it's a question of time mark my words that in the next few months chinamasa achaannounza kuti Zimbabwean dollar is coming up because that's the only way yavangakwanisa kudila nayo nemademands akawandisa avasikagoni kudila navo because vatadza kutungamira upfumi
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa painvest of zimbabwe Dr. Gift Mugano vanotiwo hurumende panyaya iyi yakakurumidza kumedza kutsenga ichada
nedambudziko rekuti zvinhu hazvina kumira mushe ndinotenda kuti macivil servants vanga vachinyatsa kuona mamiri akaita zvinhu kuti kana inyange pay yacho yanga ichiuya yanga isi kuuya on time nekuti mari mukuhurumende ishoma saka hurumende isaifanira kuzviomesera kuparura chirongwa chekupa mabonus kumacivil servants nekuti zvinoramba zvichitowedzera upfumi hwenyika kusatomira zvakanaka
asi vabiti vanoti havo kana zvinhu zvakarongwa zvakanaka bonus inokwanisa kushandiswa kumutsiridza nyaya dzezveupfumi
if the government pays bonus maprivate companies anopay out so that means kuti between the private sector and the government you are injecting in November and December a stimulus package of at least $1 billion to $1.5 billion but you get that money back because marginal propensity to consume yedu iri high so that means kuti kusato tadza kubhadhara bonus kutotsaziva economics
ko kunewe makambani akazvimirira oga vashandi vakapihwawo mari dzemabonus here mutedzeri wesangano reemployers confederation of zimbabwe kana kuti mcos vakalisto jokonya vanoti makambani mashoma akapa vashandi mabonus nekuti zvinhu hazvina kufamba zvakanaka gore rapera
zvinobva pakuti kambani yenyu yakapefoma zvakadii kuti mugobhadhara bonus asi kuti nditi takabhadhara isusu kuziva kwangu vanhu vashoma nene musekta yandinogara inini iron and steel handifungi kuti pane one kana kambani zvaya akabhadhara bonus
asi Dr. Mugano vanoti nemamiriro akaita zvinhu pave kudiwa kuti hurumende nevashandi vayo vagare pasi kuti vaone kuti votora gwara ripi panyaya yekugadzirisa upfumi
ndozvinoita nyika dzine matambudziko vanogara pasi voita dare vowirirana kuti isusu sehurumende tichamira kupa bonus imimi weindastry tiri kuti muwedze zvinhu zvakawanda imimi vamaemployers vamaunion nematrade union chimbomirai kuda kuenda pamastrike tibatsirane topa ma2 years tichishanda kuti nyika idzoke
mari yakawanda yebhajeti yehurumende yagara ichienda kunobhadhara mari dzevashandi pamwedzi woga woga izvozvo pakuti hurumende itadze kugadzirisa zvimwe zvinodiwa zvakaita sezvivakwa kana kutenga mishonga muzvipatara
makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nemuvhuro vakasaina mutemo wavakavandudza uyo unombomisa kupinda muAmerica kwemazuva makumi mapfumbamwe kwevanhu vanobva kunyika nhanhatu dzine ruzhinji rwevechitendero chechimoslem dzinoti Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria neYemen kana vasati vave nemavhiza kare. vapoteri vose vanofanirwa kumira kwemazuva zana nemakumi maviri. Mutemo uyu uchatanga kushanda musi wakurume 16. Mumwe mupoteri wekuSomalia ari muKenya Ahmed Omar Bihi ane makore makumi mana nemaviri anoti zvakangooma kuti agare mukamba ye Dadaab. Shamwari dzake zhinji dziri kuAmerica.
Mumwe mukuru wemauto eSouth Sudan akapanduka anoti mutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir vari kuuraya nyika iyi iyo iri kumabvazuva kweAfrica uye vanofanirwa kubviswa pachigaro.
Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti Somalia inoda rutsigiro rwakakura kuitira kudzivirira kuti nzara yakamboitika muna 2011 isadzokororeke zvakare. Vanhu vakawanda mugore iri vakaurayiwa uye mazana maviri nemakumi matanhatu ezviuru zvevanhu.
Madzimai ekumanikaland anoti zvirongwa zvekuchengeta mari vachikweretesana zviri kuvandudza upenyu hwavo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Amai Lizi Jumbura mugari wekuChipinge. Amai Jumbura vairarama nekufamba vachitengesa madomasi, asi vanoti sezvo vaitengesera mumamisha havana mari yakawanda yavaiwana. Amai Jumbura vanoti upenyu hwavo hwakachinja nekuya kwerumwe sangano rakazvimiririra Recommunity Organization for Poverty Alleviation in Zimbabwe COPAS iro rabatsira madzimai emuti 17 kuChipinge nekuvapa mari yekukweretesana pamwe nekuvapa zvidzidzo zvekuchengeta mari nekutanga mabhizimusi. Amai Jumbura vanoti vakabatana nevamwe vakadzi vakakwanisa kuunganidza mari yavakawana iyi iyo yavanokweretesana vakakwanisa kuvhura chitoro chavo papfidze Growth Point kuChipinge. Pachinzvimbo chekufamba mumisha vachiedza kutengesa, amai Jumbura ndoo vave kuvingwa nevatengi uye votengesa zvakasiyana-siyana.
Ndiri mushopu muno ndakarana bhizinesi rangu, ndakatenga grocery ndikatenga mbasha ndikarana kwenguva yakati kuti ndaona zvadaro ndakati angandiwandudze ndokubva ndaita take away.
Amai Ronica Mutandwa ndeumwe wemadzimai anochengeta mari pamwe chete naamai Jumbura. Amai Mutando wakakwanisa kutangawo bhizimusi ravo rekupfuya huku uye vave nechitoro chavawo chekutengesa nyama yepapfidze pakare. Amai Mutando vanoti kuburikidza nebhizimusi iri vave kukwanisa kuendesa vana kuchikoro pamwe nekudyawo zvekudya zvinovaka muviri semhuri.
Takukwanisa kuwana food yakanaka nemaclothes nekuendesa vana kuchikoro zvaakutiitira nyore. Nekutovandudzawo bhizinesi redu raakuvandudzika. Takukwanisa kutengawo maequipment ekushandisa. Takatokwanisa kutengawo fridge dzedu tsvuku. Nepekushandira tirikukwanisa kutobhadhara renti.
Amai Sera Mafondora vanoti sevakadzi vanogara kumaruwa vanga vasina upfumi uye zvaivaomera kuwana mari kumabhangi. Amai Mafondora vanotiwo kuburikidza nemabhizimusi akasiyana-siyana avanoita kusanganisira kutenga nekutengesa pamwe nekurima vave nemari yekuendesa vana vavo kuzvikoro zvavanogarako. Vanoti vasati vatanga kuzvishandira vana vavo vaifamba mitunhu mirefu vachienda kuchikoro.
Ine upenyu hwangu hwakandichinjira. Kutanga ndaigara mu3-bedroom house asi izvozvo ndakawedzera imba yangu nemaprofits andakaona kumari andakapuwa yeloni ndikavaka ndaane 5-roomed ine 4 bedrooms and a dining room. Saka zvakandisimudzira COPAS isati yavepo handina kukwanisa kuzviita. Uyezve ndakakwanisa kuti pamari yandakapiwa ndakakwanisawo kuti vana vangu vaidzidzawo vachifamba mufambo nzendo refu vachienda kuzvikoro. Ndakakwanisa kupinza umwe wacho aipinda kusecondary school muboarding nemaprofits emari.
Kunyanga sangano rakazvimirira renyanga Community Development Trust riri kuitawo chirongwa chimwecho. Mumwe wemadzimai ari muchirongwa chekuchengeta mari ichi amai Chipondarangwa vanoti upenyu hwemadzimai munzvimbo yavo huri kusimukira sezvo vavewo neupfumi hwavari kuzviunganidzira semadzimai. Kenani Samembere anoshanda nenyanga Community Development Trust achibatsira madzimai awo ane gwara rekufusha mari zvine pundutso.
Ndakavakurudzira kuti vauye pamwe vashandire pamwe vachiunganidza mari dzavo vachiisa muumwe imwe. Then vanozotigaregare vanozokwanisa kudecida ivo vachikweretesana vazodecidawo seboko kuti mari yavo vanoishandise semuenzani. So vataura vachiti takazogona tikawirirana semadzimai kuti titenge ngoro, titenge mombe, vachitenga magrosaries, zvikafu zvinodikwa mumba, nekuti tinoziva kuti nyaya dzemhirizhonga kazhinji dzaiuya nenyaya yekunetsa kwaupfumi, yekushayikwa kwezvinhu mumba. Madzimai akukosheswa mudzimba dzaunogara mumhuri, nekuti semuenzani kana wakatenga mombe waane mombe, mombe haichangopiwi pane kidzo kunzi waya unokumbira mombe yekurima yotongoenda iwe usina mbobvunzwa. Anditi
kunyange hazvo madzimai aya ari kushanda kuchinja upenyu hwavo nemhuri dzavo, vanotiwo kuondomuka kwoupfumi nekunetsa kwemari kuri kukanganisa mabhizimusi avo sezvo vanhu vakawanda vasina mari munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri kumanikaland, ndini Patricia Mudadigwa.
Masangano anorwira kodzero dzemadzimai nevanasikana vanoti vachabatana nehurumende mangwana mukucherechedza zuva remadzimai iro riri kucherechedzwa pasi rose. Mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana Muzvare Ekeni achifamba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevanasikana nemadzimai dziremekedzwe uye kupembedzwawo kwemabasa avari kubata. Dingindira regore rino rinoti Women in the Changing World of Work, Planet 5050 by 2030. Izvi zvinotsinira zvirongwa zveUnited Nations zvekuti pange paine kuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume pachasvika gore ra2030. Marvelous Mhlanganyawe weStudio 7 aita hurukuro naMuzvare Chifamba pamusoro peurongwa hwavo.
Zuva iri zuva rakakosha chose nekuti izuva ratiri kusimudzira nekurangarira ukoshi hwemadzimai pamwe chete pone vanasikana. Mabasa avanobata mungave munharaunda, mungave munyika yedu, mungave munyaya dzebudiriro, nyaya dzisingawanzotaurwa nezvadzo mazuva ese kana kusimudzirwa nezvadzo, nekutenge chingoti ndezvemadzimai kana kuti haana kukosha. Asi zuva iri tiri kutaura ukoshi hwazvo, tichiona kukosha kwemadzimai nevasikana nezvavanobata mukurudziro yeupenyu hwevanhu vese, tichisanganisira kunyange nenyika yose.
Mungati zvii zvimhinga mpinyi zviri kutariswa nemadzimai nevanasikana zvamungade kuona zvichigadziriswa?
Hatiri kuona kuti madzimai mazhinji nevasikana vane zvinhu zvizhinji zviri kuvabata. Nyaya dzekuti kana takutarisa kuvasikana ava, nyaya dzekusakwanisa kuwana mikana yakaenzana nevakomana yekuenda kuzvikoro, takutarisa nyaya kusabatwa zvakanaka, nyaya dzemitemo yechivanhu imwe chakasara ichiri kutaurwa nezvayo, yekuti vasikana havatenderwi kuenda kuchikoro kana zvimwe zvitendero zvisingatenderi vanasikana kuenda kuchikoro. Atochitarisa iwo madzimai nevasikana tavabatanidza, nyaya dzekumbunyikidzwa kwemadzimai nevasikana pangave pabonde chaipo, dzingave nyaya dzekuwa kwemadzimai, dzingave nyaya dzekutarisirwa pasi kunyange mumabasa mavanoshanda madzimai, kuti dzinonguva mabasa avanoita nevarume anenge akafanana. Asi pakupedzisira muhoro wavo wekupera kwemwedzi unenge uri mushoma, kana kuti vasimudzwe pamabasa, zvinoti netsei nekuti vanenge vasingapiwe mikana yakafanana nevanhurume.
Avo vanga vari Muzvare Ekeni achifamba, mutungamiri wesangano reshamwari yemwanasikana, vachitaura vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganyawe weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neNamibia. MuNamibia maita nzara inotyisa iri kukonzerwa nekushaya chikafu, izvo zvasiya vakawanda vari panguva yakaoma. Izvi zvapa kuti hurumende yeAmerica ipe rubatsiro kuburikidza nebazi reUnited States Agency for International Development kana kuti USAID. Kuburikidzawo nechirongwa chehomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica chePresident's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR, America iri kupawo mari inosvika mamiriyoni maviri kubatsira vanorarama neutachiwana weHIV, madzimai akazvitakura, vanoyamwisa uye nerera. Muna 2015 imwe mari inosvika mamiriyoni makumi matatu nemana yakapiwawo vanhu kuwedzera rubatsiro munyaya dzezveutano. America inoti yakazvipira kushanda neNamibia mukuwanisa vanhu chikafu nemvura yakachena. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neNamibia. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Murwirwe kodzoro dzevanhu vaitaidza mara svondo rino vari kusvitsa makore maviri vatsakatika uye pasina anoziva kuti vachiri vapenyu here kana kuti kwete. Vadzamara vakapambwa nevanhu vari kufungidzirwa kuti vasori vehurumende muguta reHarare nemusuwa 9 kurume 2015. Vadzamara vaizikanwa zvikuru neurongwa hwavo hwekuratidzira nevamwe vavo muAfrica Unity Square muHarare vachishora utungamiri hwava Robert Mugabe uye vachiti vanofanirwa kubva pachigaro. Sangano reAmnesty International rakapa vadzamara mubayiro weLife Achievement Award mazuva mashoma apfuura pamusoro pemabasa avaiita. Ntungamiri Nkomo Studio 7 abata mumwe aimboshanda navadzamara vachausinyoni avanoti vari kurwadziwa zvikuru nekuti mapurisa hapana chaari kuita mukutsvaga vadzamara.
Izvi zvinhu zvinorwadza zvikurusa kuti taakusvika patinokwanisa makore maviri mumwe wedu asiri kuzikanwa kuti akaendepi, uyezve pasina kana chinoratidza chekuti pane zviri kuitwa neavo vakasundirwa nemutemo kuti vange vachimutsvaga. Zvinhu zvinotibata chaizvo, zvinhu zvinotirwadza, uyezve zvinhu zvinoratidza kuti upenyu hwezvizvarwa zvemuno muZimbabwe haukosheswe nyangwe nepaduku chose nehurumende ino yatinayo inova inotungamirwa navamwe.
Ko mapurisa ari kuti asvika papi nekuzeya nyaya iyi?
Mapurisa anoratidza kuti hapana chavakaita, hapana chavari kuita ende uyezve hapana chavachazoita, nekuti nezuro takanga tiri kumaofisi kwavo tichikumbira mvumo yekuti tiite tive nezuva rekumupemberera musi wa9, tikakwanisa kunge tivabvunza kuti ko imbotiratidzaiwo dhoketi racho kuti mava papi nebasa ramakapiwa nehigh court rekuti munge muchitidzinisa mushure memasvondo maviri oga oga kuti kuferefetwa kwenyaya yekushayikwa kwaita idzamara kwava papi. Zvikawanikwa izvi kuti nedhoketi racho haritozikanwa pariri, hapana anotomboziva kuti rakavhurwa kana kuti harina riri papa, hapana anotombori naro. Izvi zvinova izvo zvinoratidza kuti havana kana basa nekumutsvaga, uyezve havana kana shungu dzekutoteerera dare repamusoro rehigh court rakapa mutemo kuti vange vachiferefeta nyaya yekushayikwa kwaita idzamara vachitizivisa mushure memasvondo maviri.
Sevanhu vaimboshanda zvikuru naItaidzamara muchipokana neutungamiri hwava Mugave, mungati kutsakatika kwake kwakanganisa sei zvirongwa zvenyu zvekuratidzira muchishora hurumende yava Mugave?
Kushayikwa kwakaitwa Itaidzamara chinhu chinotyisa, chinhu chinovhundutsa zvikuru sei isisu taibata basa naye, nekuti kunyange neupenyu hwedu takutira kuti zvinhu zvakadai kana zvichiitika zvinogona kungoitikawo chero kwatiri.
Vachausinyoni vaimboratidzira pamwe chete navaItaidzamara vachitaura vari parunare naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8 p.m. tiri kutarisa kusvitsa makore maviri svondo rino murwiri wekodzero dzevanhu vaItaidzamara vapambwa ndokusakatika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inawo zvakare.
Muzvare Linda Masarira vanotongerwa kupika kwemwedzi gumi nemisere vachibva kumba kwavo.
Bato reTransform Zimbabwe roronga kuendesa hurumende yeZANUPF kumatare eSADC richinyunyuta nemabatirwo arinoti ari kuitwa urongwa hwekutenga michina yekunyoresa vavhoti yechizvino zvino.
Madzimai ekudunhu reManicaland obatsirikana nechirongwa chekuchengeta pamwe nekukweretesana mari mumatunhu avagere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nene wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri. Toksi yamina Praxidis Jeremiah PJ munau dzechindebele.